Vachitaura nezuro manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsaruzhinji muAfrica, ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Herbst, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere idzi dzedemokirasi dzakakosha, nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Izvi zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti usarudze munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa, nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudhani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kuda kutsanangura kuti why democracy yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yava Emerson Munangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeudzvanyiriri iyayo. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referee kana kuti external agents, zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSADC, takabatsirwa neAfrica Union. So paZimbabwe crisis at the present moment, tiri kuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections a30 July 2018. Saka hosha iyi inoda kuti itauranwe, pari kuti itauranwe hazvigoni kuti itaurane pasina SADC vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF, sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ndosundwa neZANU, ndosundwa naEmerson, because haasati asvika pachinzvimbo cheche, chidanho cheche chekuti anyatsoziva kuti the crisis ihombe stereki, and akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe, nokuti kasadaro muchave nevhirizhongwama, muchava neimplosion, muchave kana imwe kucha inoitika, tofanira kutaurirana. And pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kunga vari patable. MDC inofanira kunga iri table, iEmerson anofanira kunga ari patable, kuti ndo mapato mahombe muZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakavepowo pachiitiko ichi, Dr. Roderick Machekano, vakatsinhirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hwegutsaruzhinji kuti mugadzikane, vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
NdomuZimbabwe zvinhu zvokuti kana zvikange zvichitevedzerwa, tikange tiine mainstitutions akasimba, vanhu vachikwanisa kuvhota freely vachiselekta vanhu vavanoda, and vanhu vachigamuchira maresults sekuvhota kwavanenge vaita, zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza democracy munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni, avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri, vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete, asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica, unoona kuti mademocracy nemarepublicans mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi, vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda umwe munhu anotuka kuti America yakaipa, vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirango. Asi tinoona opposition yedu ndo vanotoenda pamberi kutsorokodza, kunyomba, kutuka, kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi ndava Mills, ava vanobva kuSouth Africa, avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica, sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica, idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena, semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008, nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadande mutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo wekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.